I think it was up to my sugar Wagner Biden. My sugar was a simbisa. I see what you are getting my Yuru Guadza. I see you go to a poor. Yeah, I get Eastern Europe, Ukraine, no Russia. I did my approach Arki to Anana Biden, ne America, ne my allies, Avo, Equest. No good to Russia in a zombo. Zakango Fanana is zombo Savana, so she say. Saka. Kana wakasa taura ne Russia zvakanaka ikwete zvekutaura nayo vachisandudzira situation inogona kutombeta worse ende hapana zvavanombotoita
sei muchidaro acharumbira
nokuti chero vakabatana as NATO havana zvavanokwanisa kuita kuRussia nokuti Russia ine zvombo zvine NATO yose saka I think approach iri wrong uye kutaura kwavaita somunhu ne unotungamirira nyika yavo United States vachida kusimbisa maUkrainian zvinogona kunge zvisina zvinobatsira zvazvo it all nokuti hondo iri kutogwirwa kutaura kwatiri kuita muchinzwai nokuti Russia yanga ine convoy ye 65 kilometers long yanga ichipinda muukraine right now vanhu vese muukraine vari kutambura mabombardment ari kuramba achiwedzera muukraine kunana Kiev and everywhere chaakutoitika ndechokuti Russia yakutoita take over Ukraine Biden achipa state of the union yake isina chainobatsira nechainochinja
Ko panyaya yezvirango zviri kutemerwa Russia izvi vataura zvakare kuti ndege dzeRussia hadzichabvumidzwe kupfuura nemuAmerica nezvimwewo.
Ma sanctions avari kutemera Russia. Handifungi kuti anosave any purpose nokuti Russia in East stakeholder panyaya dzeoil uye gas. Russia yachatora Ukraine yopiwa ma sanctions but ma sanctions they will never last forever. But Ukraine will be gone forever.
Ko panyaya yehupfumi.
Zvinhu zvakuita kuti China inge iri superpower panyaya yokuva the biggest economy in the world. Inyaya yekuti vanoziva how to economize. America inoziva how to use mari dzavo vachisponsor hondo kune dzimwe nyika.